manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chikumi 2020. Makateerera ku Studio 7 nepemirenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichitihe zvinhuye zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nezuro manheru kusvika pamazana mana nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 479. Gurukota rezveutano vaObadhaya Moyo vanopiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso.
Kusungwa kwavamoyo mucherechedzo uri pachena wekuti pane huori kuitika mukati mehurumende pane kukanganiswa kutwa basa mukati mehurumende nekuti kazhinji zvaiyera kuti makurukota abatwe nenzira iyi asi kono zviri kutitaridza kuti pane nyaya
varwiri vekodzero dzevanhu votaura pamusoro pekusungwa kwavaObadhaya Moyo
ndinoona sekuti ndo basa redu isu vatapi venhau kufereseta zvakadero zvichipedzisira zvaita kuti vari munzvimbo vanobata nzvimbo dzeutongi dzakaita savaObadhaya vapinde mumatare dzimhosva nenyaya iyoyi saka ndo basa redu isu vatofanira kunge tichiita kuitira kuti vanovavhotera vacho vazive kuti vari kuvhotera vanhu vakaita sei
nhasi tine hurukuro nemutori wenhau Elias Mambo uyo akatanga kubudisa nyaya yehuori pakati pekambani yedrugs international nebazi rezveutano iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Uwandu hwevanhu vakabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nezuro manheru kusvika pamazana mana nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 479 izvi zvinotevera kuwanikwa kwevanhu gumi nevatanhatu vaine chirwere ichi nezuro vashanu vevanhu ava vakabva kusouth africa uye gumi nemumwe vanhu vagara vari munyika vanhu vapona kubva kuchirwere ichi munyika yose vanhu vanosvika zviuru makumi matanhatu nechimwe nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevasere 61928 vakavhenekwa kuti vaonekwe kana vaine chirwere ichi asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana Kota rezveutano vaObadhaya Moyo vamiswa pamberi pedare nhasi ndokubviswa mari yechibatiso inoita makumi mashanu ezviuru zvemadhora kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera
Muchuchisi wenyaya iyi vaClemens Chimbari vaudza dare kuti vamwe vakapara mhosva nhatu vachishandisa masimba ehofisi yavo zvisirizvo vachimbari vati pamhosva yekutanga vamwe vakatambira tsamba kubva kuna vadelish nguwaya vanovemiriri wekambani yepapi pama llc vakashandisa simba ravo zvisirizvo zvakaita kuti kambani iyi ipihwe basa pasina kuitwa ongororo yakakwana zvakaita kuti hurumende irasikirwe nemari inoita mamiriyoni gumi nemashanu emadhora ekuamerica pamhosva yechipiri vachimbari vati vamoyo vakakonzeresa kuti kambani yedrugs international ipihwe tenda yekutenga mishonga yemari inoita mamiriyoni makumi mana emadhora ekuamerica pasina kuitwa ongororo yekambani iyi pamhosva yekupedzisira vamoyo vanonzwa vakakonzeresa kuti kambani yehurumende inoona nezvekutengwa kwemishonga yenatfarm ipinde muchibvumirano nekambani yedrugs international chekutenga mishonga kubva kukambani iyi kunyange hazvo vaiziva kuti kambani yepapi pama nedrugs consult sagl idzo dziri pasi pekambani yedrugs Drugs International dzainge dzisina kubudirira paongororo yekuti dzinokodzera here kuita basa rehurumende. Zvichakadai, mutongi wedare vamuna matomutevedzi vati vamoyo vabhadhare madhora zviuru makumi mashanu zvema RTGS semari yechibatiso mushure mekunge hurumende yati haisi kupikisa kuti vapiwe mukana wokutongwa vachibva kumba kwavo. Vamutevedzi vati vamoyo vazvipire kumapurisa ekomishen inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission katatu pasvondo. Vatiwo vasiye magwaro emba yavo yekuEastleigh iri muzita remudzimai wavo uye kuti vasavhiringidzana nevafakazi. Vamutevedzi vati vamoyo vazvipire kumapurisa ekomishen inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission katatu pasvondo. Vatiwo vasiye magwaro emba yavo yekuEastleigh iri muzita remudzimai wavo uye kuti vasavhiringidzana nevafakazi vanoti vaGerald Gwinji vaimbove munyori mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva, amai Flora Nancy Sifekuve kuNatfarm, pamwe nava George Guva Matanga vanove munyori mubazi rezvemari, mutongi wedare, atiwo vamoyo vasiye pasipoti yavo kudare. Vamoyo vanga vakamirirwa negweta ravo vaJames Mutizwa, avo varamba kutaura nevatori venhau, mutungamiri weDemocratic Party, vauraya izembe, vati chimbi chimbi yaitwa nyaya yavamoyo, inoratidza kuti hurumende haibate nyaya zvakaenzana. Mutevedzeri wemutariro weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati nyaya dzakaita sedzavamoyo ndidzo dzine vanhu vanofanirwa kugariswa mujeri kwete vanhu vanorwira kuti munyika muve neutongi hwejekerere. Chakadai, vamoyo vanzi nemutongi wedare vadzoke kudare musi wa31 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, Ladeva Mazvinga, vanoti kusungwa kwakaitwa vaObadhaya Moyo munongedzo mukuru wekuti muhurumende mune huori hwakanyanya.
Chekutanga zvakakosha kuti pane vasungwa panyaya yedrugs yehuori hwakaitika vanosanganisira gurukota rezveutano vaDr. Obadhaya Moyo. Asi tinofanira kucherechedza kuti nyaya iyoyi inoperera papi ndekupi kuchawira tsvimbo nedohwe. Pane acha shika here pakunzi ane mhosva otongerwa mutongo. Chakakosha ndechekuti tione kunowira tsvimbo nedohwe panyaya iyi kuti zvapasungwa gurukota rezveutano vachafambiswa here pamberi pematare edzimhosva. Nyaya iyi kutambwa nenzira yakanaka yekuti zvinonzi pane awaniko aine mhosva atongerwa kugara mujeri kwenguva yakati kuti. Ndo zvakakosha nekuti iko zvino tinoziva kuti kazhinji zhinji vanhu vanongosungwa vachiregezwa sungerege pasina kunoenda nyaya. Saka toda kuona kuti zvichapera sei panyaya yedrugs.
Iko kusungwa kwavamoyo kunorevei segurukota muhurumende yava Emmerson Mnangagwa?
Kusungwa kwavamoyo mucherechedzo uri pachena wekuti pane huori huri kuitika mukati mehurumende. Pane kukanganiswa kutwa basa mukati mehurumende nekuti kazhinji zvaiyera kuti makurukota abatwe nenzira iyi. Asi kono zviri kutitaridza kuti pane nyaya.
Zvavari muusungwa kudai vamoyo vatange vachitarisirwa here kunge vachienda kubasa segurukota rezveutano?
Zvekubasa kwete havatarisirwe, ndo zvekutosiyira vamwe vanenge varipo matomu. Ndokusake vane mutevedzeri wavo Dr. Mangwiro ndo vanofanira kunge vakutonzi vabate matomu kana kuti mukuru wenyika vaMnangagwa vanogona kugadza mumwe anofanira kubata matomu panguva yakadai nyaya dzavo dzichitambwa kusvika vachenurwa nedare kana kuti kusvika vaonekwa kuti vane mhosva zvoreva kuti basa rinenge ratoperawo.
Iwo mabatirwo ari kuitwa nyaya yehuori pakutengwa kwezvinhu zvinoshandiswa pakudzivirira chirwere checovid-19 muri kugutsikana nazvo here mabatirwo ari kuitwa nehurumende?
Hurumende haisi kubata basa iri zvakanaka nekuti pane kusajeka kwakanyanya kuti hazvisi kunzivikanwa kuti mari iri kufamba sei, zvinhu zviri kutengwa sei. Zvinoda kuti zviitwe nenzira yakarurama. Pari zvino hatisi kukutsikana zvachose chose kuti mari iri kufamba sei, iri kusvika here kwayakafanira kuenda, uyezve mitengo yezvinhu ndiyo here yakafanira. Hazvina kujeka zvachose.
Ndezvipi zvamunotarisira kunge zvichiitwa panyaya iyi?
Tinotarisira kuti hurumende ishandise mari dzese nenzira yakatsarukana, uyezve ichitaura pachena mafambisirwo emari nezvinotengwa zvese nenzira yekuti munhu wese zvake anogona kuona kuti hapana zviri kuitika zvisina kururama. Zvakarewo tinotarisira kuti kana kuine masangano akafanana nere Anti-Corruption Commission inotungamirwa na mzvare Matanda Moyo, vapuhwe mukana uzere wekuita basa ravo wekuferefeta vasina anovavhiringidza kana kushungurudza. Ndo zvakakosha kuti pachinge paparwa mhosva, mhosva ngainangana nemwene wayo, pasina anopindira munyaya idzo.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, Vadewa Mavhinga, vachitaura vari parunare vari kuBritain. Mutori wenhau weZim Morning Post uyo akatanga kuburitsa huori waiitwa nekambani yeDrugs International, Elias Mambo, anoti ari kufara zvikuru kuti nyaya dzaakaburitsa dzinobata kambani yeDrugs nebazi rezveutano dzava mumatare ezvimhosva.
Ndinoona sekuti ndo basa redu isu vatambi venhau kuferefeta zvakadero zvichipedzisira zvaita kuti vari munzvimbo vanobata nzvimbo dzeutongi dzakaita sava Obadhaya vapinde mumatare edzimhosva nenyaya iyoyi. Saka ndo basa redu isu vatofanira kunge tichiita kuitira kuti vanovavhotera vacho vazive kuti vari kuvhotera vanhu vakaita sei.
Chii chakapa kuti utevere nyaya yekambani yeDrugs?
Chakapa kuti tiitevere nyaya iyi ndechekuti mitengo yavaitaura yezvinhu zvavo zvavaida kutengesera hurumende yanga iri pamusorosa kudarika mitengo yezvinhu izvi muzvitoro zvedu, matoti mumafamasi. Mamaski avari kuda kutitengesera anoita iwo inodhurisisa, inoita $5. Asi iwo vanga vakaiisa pa$28. Saka ndo zvakaita kuti tinyanye kuona kuti aiwaka panguva yekumanikidzika munguva yeCovid yakadai, vanhu vopama vobirwa zviri pachena kudai, zvakatisunda kuti tiferefete nyaya idzi.
Unotora sei mabatirwo ari kuitwa nyaya yehuori muhurumende nekudyidzana kuri kuita kambani yeDrugs nehurumende yava Emmerson Mnangagwa?
Ndinoona sokuti mukuru wehurumende vaMnangagwa yave nguva yekuti vaitore matano kuburikidza neutungamiri hwavo nemaminista avo vaone kuti huori hwapera muZimbabwe. Ndinoona sokuti vakaramba vakanyarara vari kutendedza huori kuti husvike mumaministiri ose zvavo. Tichapedzisira nyika yose yangova nyika yehuori, hapana chichafamba, hapana chinobuda. Uyezve nyaya yeupfumi haienderani mberi nekuti huori hunokwadza vasina mari vakaita sevarombo vari pasi pasi vanotoda kubetserwa nehurumende. Saka kubira vanhu varombo hakusi kubira hurumende, kubira vanhu varombo.
Takanzwa hurumende mazuva mashoma apfuura ichiratidza kusafara kwayo neburiswa kuri kuitwa nhau dzakanangana nenyaya yekambani yeDrugs. Imi sevatori venhau kana muchitabasa renyu munonzwa sei mashoko akadaro kana achibva kuhurumende?
Isusu tiri kukurudzira hurumende kuti isati yaparura mashoko ayo kana kushora mabudisigo ari kuitwa nhau iyi nevatapi venhau, dai vamboferefeta. Vapedza kuferefeta kuti ndo zvatawana izvi. Pari zvino kwatiri isu tiri kutoona sekuti basa riri tiri kubata zvakanaka, nekuti mutungamiri weDrugs vakamusunga havasati vamupa bhero kuti ange achibuda. Nhasi taona vaObadhaya vachisungwa vachiendeswa kumatare. Saka tiri kufara, asizve tiri kukurudzira hurumende yacho kuti ngairambe yakatarisawo zvatiri kutaura. Ndinofunga sekuti yambiro iri kubva kuvatapi venhau yakakosha kudarika kunyengedzana kurimo muhurumende.
Vasungwa vaviri ava vanguwaya nava Moyo, muri kugutsikana here kuti ndivo chete vanga vachifanirwa kunge vachibatwa nenyaya iyi kana kuti mune muonero wakasiyana?
Isu sepataitapa nhau iyi takaona kuti vaMoyo ndo vanopedzisira havo kupa mutemo wekuti ngatishandire nekambani iyi. Asi pane pande ratingati dungwe revanhu vanofanira kunge vachisungwa vose vanga vari mukati nenyaya iyi, kubva kuMinistry of Health, kubva kuNatfarm, kusvika kufinance, vose havaifanirwa kunge vachisungwa. Uyezve tiri kungoramba tichingonzwa vamwe vachiti drugs ine ukama watingati usahwira nemhuri yekwavamunangagwa. Asi tatisina kusangana nacho umbowo hwakanyorwa pasi kuti umbowo huripo kuti ava vanodzidzana neava. But nyika yose ndozvairi kutaura.
Pane zvimwe here zvamuri kuongorora kana kuteerera zvamuchaburitsa zvinogona kunge zvichizunza nyika yose?
Isu sevatape nhau kuno kuZim Morning Post tine mainvestigations kuferefeta kwatiri kuita kwakasiyana-siyana muhurumende yavamunangagwa. Pari zvino tiri kutarisana neministry yezvicherwa, ministry of mines. Kwatiriona kuri kubvawo zvichemo zvakanyanyisa kuti ministiri iyoyi vanhu vose varimo vari kuita uore. Saka tichiri kuferefeta zvedu tinazvo zvatinazvo toti makosi documents nemasosi documents atinawo atiri kushandisa pakuferefeta nyaya iyi. Ende tiri kutarisa kuti mumazuva mashoma anotevera ndofunga hurumende ichatorawo matanho ayo nezvatinenge tabudisawo.
Uyo angari mutori wenhau weZim Morning Post, uyo akatanga kuburitsa huori hwaiitwa nekambani yeDrugs International nebazi rezveutano, Elias Mambo, achitaura ari parunhare ari muHarare.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu, asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anoita iye mabasa ekubatsira vaimbi uyezve nevamwe vanotambura munyika muZimbabwe apo vazhinji vane mudzimba panyaya yechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti mabasa api avari kubata panguva ino yeCOVID-19 kana kuti yeCoronavirus.
Makadi henyu, inini sarangu roberekwa ndinonzi Wanisai Mutandwa. Rekubasa ndinozivikanwa nerekuti mawindo muentertainment industry. Kunova ndokwandinoshanda, asi paFacebook ndinozivikanwa nerekuti MyHaka.
Tinoona kuti imi munoita zvekubatsira vanoita zvekuimba nezvemagitare nezvimwe sapromota. Zvakamira sei panguva ino yeCOVID-19 tichiona kuti vanhu havasi kukwanisa kuenda kunoridza?
Panguva ino hazvinambotimirira mushi nekuti vanhu vanga vakajaira kubuda kuenda kumabasa and hatingamboti tisinga blame anyone. Zvinhu zvakaitika muworld yese, COVID yakaafekta munhu wese, but zvinhu kumira mushi hazvina kumira mushi noti takangogara hapana kubasa kwatiri kuenda. Hazvina kutimirira mushi zvachose, tangoti dai mwari vangotinzwawo COVID yakurumidza kupera takwanisa kuenda kubasa noti basa redu isusu magatherings. Kana patonzi hapana gatherings zvinoreva kuti hapana basa.
Tinoona pari zvino tanga tiri kuona pane mitambo yanga ichiitwa pazvivhitivhiti nepamaFacebook nekumwewo. Zviri kubatsira here izvi? Pane vamuri kushanda navo here vari kubatsira vamwe vanoita zvemitambo?
Mitambo yanga ichiitika pamaFacebook live neiri kuitika pamaTV yanga ichibatsira zvikuru nokuti vanga vasingaende kunoridzira mahara, vanga vachipiwawo mari yekuti vaone chekubatsirikana nacho. Saka zvanga zvichibatsira fani ende zvanga zvichibatsirawo kuti vanhu vasanyobva vanyanyo vakanganwa kuti variko vanoexista, nokuti vakabva vanyanyogara kumba vakangonyarara vanhu vanokurudza kuvakanganwa. Saka mitambo yanga ichiitika iyoyi imwe yacho ichiri kutoitika. zvikutova basira zvikuru nekuti vanhu varikuramba vachivaona ende uye zvari kuvaraidza vanhu nokuti mukuvavaraidza uku kune vamwe vane tsitsi vanokwanisa kutongoti tiri muisai ikoke chinhamba pina ikoke chinhamba otona muimbi yatoisirwa mari hatingashore zvedu zviri kuvatsira zvikuru pane vandinoshanda navo vanoita zvemitambo iyoyo ndanga ndichishanda naprofet passion vetwabam foundation ndovanhu ndanga ndichinyanyodyidzana navo asi pane zvinhu zvakambotimirei vakamboti vambotora ebreak asi vakati vari kudzoka zvakare kuzobatsira
tinoona zvakare kuti pane mamwe mabasa amuri kufamba imi muchiita imi samahwindo nefoundation yenyu mungatitsanangura kuti mabasa api uyezve kuti foundation yenyu inoita nezvei
ini ndichikura ndiri mwana akachengetwa nambuya kubva ndine 3 months kandapedza chikoro mbuya vakandichengeta vainzi maonei mubayiwa vabva kwaseke mbuya ava vaipinda salvation army vanga vari mukuru mukuru wechikwata chetsitsi chinonzi league pamariko ndichikura handina kumboona mbuya vangu vachinyima kana vanhu vemuraini chikafu aingobatsira vanhu saka ndakaona zvakakodzera inini kuti handina kubatsa kwanitokuenda ndakagara saka chiri kunditadzisa kutora ruoko rwasiwa nambuya vangu chii mahwindo foundation ndakaivhura gore rakapera ndainge iri foundation yandakanga ndakavhurira magitare nebhora kundozopota tichibatsira maartist nebhora sezvo ndichishanda nemaartist nenzenguva ndinomboshandawo nevanhu vebhora mbichana saka ndakazoona kuti foundation iyi sezvo ndakaivhura gore rakapera yakangogara inini wacho ndakangogara ndazvandokuita ndangozviudza ndega kuti agara pandiri panapa ndimaonei mubayiwa ndakutobuda panze ndakunotsvaga rubatsiro ndakubatsira vanhu vavese varikuda kubatsirwa neni ndakati ndikuenda for free handina maileji yandiri kuda but ndakungozadzikisa ruoko rwambuya vangu kutiwo kana vaikwanisa kubatsira ini urezve ndiri mwana wagogo akakura achiona zvavaiti zita ravo haringangoenda kana kuti unhu wavo tsika yavo haringangoenda saka ndakachuza hangu kuti ndingopinda hangu muvanhu ndichikumbira ndichibatsira panenge ndapiwa napo ipapo
pari zvino makwanisa kubatsira vanhu vari kunharaunda dzipi nedzipi
izvi ndakatanga nekubatsira salvation army ndova ndakatanga kunova ndokuchechi kwandinoendawo kwandakakura ndichiendawo ndakatanga nekubatsira salvation army yekwaseke inonzi seke national neseke d amai vangu mukuru mukuru wehome league ikoko mwana wangu wandakabereka makanaka ndiqueen kusalvation army ikoko ndakazoenda futi kumusha kwababa wangu kwavakarerwa kwakarerwa baba vangu ndikanobatsira futi machembere nemasingle mothers ndikavapa hope sugar nemafuta nebeans ndikazoenda kuchechi kwambuya vangu kwandakakura ndichienda ikoko ndikanotsvaga chiendero dzakapinda chechi nambuya vangu dzanga dziri muchikwata chetsitsi vachiri kurarama vanova 18 ndikazoenda futi kubhanget ndichishanda nemwe promota wemagitare anonzi bj bhanget ndokwaakakurirawo ndakaenda futi ndikanomubatsira ti akandipa chikafu ndikanopa vanhu vekuroman catholic ndikadzoka ndikapa vaimbi vanokwana kuita 50 vaimbi vezim danso nevaimbi vejazz neverumba dzimba mbiri dzine matriplet akangori kana ndangoya kufacebook kwangu ndichinzi ndibatsire vamwe vanogara kuadzana 6 ndakavabatsira ndikavatsvagira chikafu ndikavatsvagira mari hembe zvese vakaona rubatsiro kubva kune shamwari dzakasiyana siyana ndikazobatsira futi marabha through prophet passion mushure mekunge marabha actor wedu arwara kune vamwe vanga vamubatsira pakutanga asi isusu naprofet passion takazosvika tikazopedzisawo nao marabha akutofamba
vanenge vachida kukubatsirai vanokubata ipapi
vanenge vachida kundibatsira vanondibata panhamba dzemuzimbabwe dzinoti +263773045907 kana kuti vanouya kufacebook peji yangu yakanzi mai maka
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kademiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives.
Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndimi wenyu Jonga Kademiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvedambudziko rechirwere cheCOVID-19 uye kuti zvii zvingaitwawo nevamwe varapi kunze kwezvipatara. Tabata munyori anoona nezvedzidzo musangano reZimbabwe National Traditional Healers Association, ZINATA, Sekuru Prince Mutandi Siwanda, kuti tinzwewo kuti zvii zviri kuitwawo nesangano ravo pamusoro penyaya dzeCOVID-19. Sekuru Siwanda, mungatudza kuti seZINATA muri kubatawo sei nyaya yechirwere cheCOVID-19 chatekeshera munyika kudai.
Isu sesangano reZINATA tinobatawo tiri vanhu veutano primary health care muno muZimbabwe. Saka tingati sesangano tiri kuitawo tichimira panyaya yeCOVID. Tiri kuteedzerawo mitemo ye WHO iyo iitwa social distancing tukutaurira kudzovanga kana ma members edu kuti ayo ngavaite zviri kuita vamwe tione kuti tingakundisei denda iri hongu ndizvo tinayo yekuti imwe mishonga yedu yatinayo muno muZimbabwe inokwanisa kunge ichibetsera denda iri kana tati tasvika pakuti tipuo vanhu kuti vambonge vachimbotestwa vachishandisa mishonga yedu.
Sezinata, munotarisirwa here kuti munge muchimbopiwa mukana wekurapawo varwere vanenge vaine denda irori zvamuri kuti mishonga munogona kunge muinayo yechivanhu?
Sesangare rezinata tinotarisirwa kuti mudenda irori hongu chirwere chashupa pasi rese, asi isu sevarapo vechitema tagara tichishandisa unyanzvi hwedu hwemishonga yechivanhu yatinotarisira kuti dai kuri kwokuti hurumende yatipawo mukana kuti tinge tichimbotawo kuti tibate pamwe chete vachitipawo vamwe vacho varwere vanenge vabata denda iro tichionawo kuti mishonga yedu yechivanhu inokwanisa kukunda sei. Ndo zvimwe zvatinokurudzira kasi tiri kukurudzira nhengo dzedu kuti dzitevedze dzigadze denda iroro zviri kudiwa mukudzivirira kugeza maoko mungaa mukupfekawo hembe dzinodzidzezvii mamasiki waya tiri kungokurudzirawo nhengo dzedu kuti zvirongaa kana zviri varwere vavo vari kusanganisawo ngavavo vanenge vachipfekawo zvekudzivirira ndonge kana vachishandira vanhu kasi mukutarisa tichiona nemishonga yedu yatinavesi dzimwe nhambo tingakwanisa kuti tingave tingarikunde nekuti hatisati anyatsokusvika pakuti zvanyatsokupuwa ground chairi kuti imbonyatsoshandisa iyoyei tione kuti inoshanda sei.
Imiwo kune vamunoona vamunoungana navo kana ungama vamunoshandira muri kuona here vanhu vari kutevedzera tsika nemitemo yekudzivirira kupararira kwecovid-19?
Vanhu vari kuungana ende ichokwadi vanhu izvozvo havasi kunyanya kuzvichengetedza tikunde denda irori.
Sesangano rezinata, mune zvirongwawo here zvamuri kuita zvekudzidzisa vanhu pamusoro pedenda irori recovid-19?
Zinata iri kumbishi izvozvi zvekuti tine purogiramu yedu yatiri kufamba nayo yecovid yatiri kupa dzidziso varapi vedu vechivanhu nokuti ivo vari pedyo nevanhu, saka tiri kuvafundisawo futi tichitaurirawo kuvarapi vedu vechivanhu kuti ngavave vanoremekedza izvo zvingaa zviri zvekuti kana kupfekawo maprotective clothing iwaya. Tiri kuvakurudzira futi nhengo dzedu dzezinata kuti dzinge dzichiita saizvozvo uye kuungana wekoko kuri kuita dambudziko kuvanhu ichokwadi. Chinhu changa chiri chivikano charo chekuti vanhu vavanga vakajaira ndo vanga uri upenyu wavo, saka dzimwe nguva hazvikwanisi kuti zvigushirwe zuva rimwe chete. Tine kariro yekuti vanhu vachasvika pakuti vave neruzivo rwakakwana. Dzidziso hatifaniri kuti tinete nekumira kudzidzisa vanhu nechirwere checovid. Isiwo sesangano rezinata tinenge tichifambawo tichidzidzisawo nekurutivi kwedu rwechivanhu.
Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu. Tinokutendai zvikuru sekuru Sivanda nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu. Manga makateerera kuna sekuru Prince Mutandi Sivanda, vanove munyori anoona nezvedzidzo musangano reZimbabwe National Traditional Healers Association kana kuti Zinata muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Uwandu hwevanhu vakabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira nezuro manheru kusvika pamazana mana nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 479. Gurukota rezveutano vaObadhaya Moyo vamiswa mudare nhasi vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Varwiri vekodzero dzevanhu votaura pamusoro pekusungwa kwavaObadhaya Moyo. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Raichoto, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lei Studio 7 eyomsakazo we Voice of America sisakaza sise Washington. Silusizi lamhlanje kasenelisi ukulethulela uhlelo njengesukwini ngenxa yezikhubeko ezingaphezu kwamandla ethu. Ngakho sizalethulela indaba ezimqoka esake sazidlala emoyeni. Kholisani esiliqoqele khona, sizaphindela kwinhlelo zethu konke kungalunga.
Ngulivi sikhangela udaba lokudubeleka lokudabuka kwamadamu ezigabeni ezibalisa inyakatho lezansi emandebeleni kanye lasenkabazwe. Lokhu sokuthiye izifuyo lenyamazana zendle ziswela amanzi. Untungamile Nkomo Studio 7 uyalandisa.
Amadamu amanengi aseleminyaka leminyaka edubukile njalo amanye eqhibelekile engasabambi manzi. Lokhu kuthiye uzulu lemvelo kusebunzimeni obukhulu. Siqale ngedamu lemabhongane elise Plumtree emangweni webulilima West duzane leWange National Park. Abanye balibiza ngokuthi iMaitengwe Dam. Le inkalakatha yedamu elakhiwa nguhulumende ka-Ian Smith kubo 1916 njalo ubude balo bungena ku-9 kilometers. Ngensuku zalo inyamazana zendle beziphila kuleli damu kanti lezakhamizi endaweni ezifana leCholocho, eHuwana, koNdolwane, koMadlambuzi, koMakhulela, eJujume, koMangubo, koHingwe, eMalopa, eBambazi kanye lakwezinye indawo bezilagisa izifuyo kuleli damu ikakhulu ngesikhathi sendlala. Bekusikwa utshani kanti labelungu labo bebevame ukuzadlalela emanzini ngezikepe bethiya inhlanzi lokubukela nje ubuhle bemvelo. Kodwa konke lokho sokuyimbali ngemva kokudubuka kwaleli damu ngo-2005. Nansi isakhamuzi seJujume umnumzana Tifa Dube echasisa.
Bekulidamu elenelisa ukuthi noma amanzi engaphela noma izulu lingani for 4 years belisenelisa ukuthi lingabamba amanzi for iminyaka emine kungela zulu elinayo. Inyamazana zonke bezisuka kuwange National Park zibe zizonatha emabhongane.
Umeliwe bulilima West edale lephalamende umnumzana Dingomozi Phuthi ongumsekeli njalo kamphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko uyagcize lela
kwakulensimu yokuthelezela eyengqolozi. Indawo yakhona iyisidaka esilokudla kakhulu ekulimeni. Namhlanje ke sesibona inyamazana sezikohla zisize ebantwini sezizobulala abantu ngoba sezibhudelwe ngabantu abaningi.
Abogatsha olubona ngezamanzi olwezinwa bake bafika kuleli damu ngonhlolanja lonyaka. Kuthe ngomabasa bethula umbiko bemema abafisa ukuphiwa umsebenzi wokulilungisa. Kule nkampani ebikwa yaphumelela kodwa uhulumende waseswela imali. Owake waba ngumkhokheli wohlangothi olwalukhangelane lokulondolozwa kwaleli damu olwe-campfire eJujume umnumzana Chebukani Nleya uthi uhulumende kumele adinge imali idamu leli lilungiswe.
Sisakhala namanje ukuthi ma ukuthi ugovernment ulalele oryasizwa abe loncedo ngoba izifuyo ziphelile.
Isicelo sikaNleya sigcizelelwe ngumnumzana Dube yena othi idamu leli kumele lithole ingxenye ye $205 million ekhangelane lokulungisa amadamu ehlelwe kubhajeti yomnyaka ozayo ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi ngabe uhulumende uyakufaka kube yinto emqoka kakhulu ukuthi idamu leliyana alivuselelwe ukwenzela ukuthi libe lidamu eliza kwenelisa ukuthi liqophe umlando walo nalo elalivelela luwenza njalo elalivikela ukuthi inyamazana zingabuye ebantwini.
Ngaphandle kwemaphongane manengi amadamu elizwe akusimo esifanayo. Ngokutsho kwesinye isakhamuzi imadlambuzi ngelinye lawo.
Idamu lemadlambuzi ligcwele udaka lifuna ukulungiswa sibili ngoba indawo yemadlambuzi isiyindawo esilezitendi eseziyakhiwe.
Nango umnumzana Phothi egcizelela.
Lona idamu lemadlambuzi leliyana akusela damu elikhona laphana sokudinga ukuthi kube lomsebenzi omkhulu wokulivuselela. Idamu lenyele nedamu lakododo eTokwane bese kufithi idamu lakoganda eOsabeni eMangwe bese kufithi le damu lakovaka eladukayo lamadamu asedombodema kule damu okuthiwa iCarriba Dam.
Ukusilela kwamanzi lendlala sokubulele inkomo ezedlula inkulungwane ezilitshumi elizweni lonke jikelele lonyaka. Isigaba seMathebeleland South yiso esikhokhelayo ngenkomo eziphezu kwe-4,500. Indlovu zona zedlula amakhulu amabili. Ezinye zazo zifele edamu lemaBhongane ngemva kokubanjelwa edakeni zizama ukunatha kokulichibi okuncane okwasalayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo. Lithiye njalo indlebe kusasa lizwe ukuthi siyabe sikusiphi isigaba.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Namuhla kuhlandla lesibili lokugqibeleka lokudubuka kwamadamu sisenyakatho yemandebeleni endaweni ezifana lenkayi eCholochola seLupane. Siqala ngedamu lemakwanda eliseguswini enkayi. Leli damu libikwa selileminyaka elitshumi lingabambi kuhle amanzi ngoba seliqhibelekile. Izakhamizi zithi zaziphila kuleli damu zilima ngokuthelezela njalo izifuyo lazo ziwathola kuhle amanzi ngazo zonke izikhathi. Kepha ukutshabalala kwalo sokuzilethele ubunzima obumangalisayo.
Idamu makwanda silohlupho kakhulu ngalelani damu selagqibeleka lisawabamba amanzi, umthamo wamanzi nje susiba mncane. Okubanga ukuthi izifuyo zibanje laphana ziyabhalela okuyinto ekhathaza kakhulu izakhamisi.
Enkayi njalo kule damu letokwe kuzokuba le damu elikhulu elahlelwa kuphela emaphepheni ilizwe lisabuswa ngabelungu elaziwa ngokuthi iziminya dam. Ngobukhulu balo idamu leli lalikhangelelwe ukusiza izigaba ezichiyeneyo ngitsho lezisenkabazwe. Kodwa owake wamela inkayi edale lephalamende umnumzana Abednego Bebe uthi lanamuhla lokhe belimelele.
Idamu elikhulu ebelingasebenzimede inkayi kuphela kanye labantu besilobela kusiya eGungu ngoba belila lokho okuthiwa ngesilungu yi-kickback, ngithi ukubamba amanzi okudlula 11 kilometers.
Sisuke-ke enkayi siye esilwane eLupane. Nansi isakhamuzi umnumzana Sibusiso Ndlovu.
Ngizokhuluma kakhulu ngedamu lakithi abaliza bethi uDamu Gangeni. Inesikhathi esikhulu kakhulu yagqibeleka lelo damu, sesiswela amanzi awenkomo, kanti ke ekudala lona leli damu lalingacishi.
Amadamu amanengi enyakatho lasezansi emandebeleni kanye lasenkabazwe mancane kodwa adlala indima enkulu empilweni kaZulu lemvelo. Amanye awo akhiwa phakathi kuka 1994 lo 2001 phansi kohlelo olwalusaziwa ngokuthi yi Give a Damn campaign. Olwasungulwa zinhlanganiso ezizimeleyo zincedisana le-UNDP, lenhlanganiso kahulumende wakweleBhilithane, i-Climate Resilient Infrastructure Development Facility, kanye lohulumende weZimbabwe. Lwaphumelela kakhulu lolu hlelo kwakhiwa amadamu angamachumi amane lambili 42 enyakatho lasezansi yemandebeleni. Kodwa amanye awo asegqibelekile ngenxa yokunganakekelwa kuhle. Lanxa kunjalo amanengi aseleminyaka leminyaka akhiwa. Etsholotsho khona kulamadamu afana leGariya, iMswigana, iGombalume, iSomlotha ledamu Cijama eliphansi kwenduna uTategulu. Owake waba ngumeli wetsholotsho edale lepalamende umnumzana Belief Gawule uthi ukugqibeleka kwawo kuthiye izakhamizi kanye lezifuyo zisebunzimeni.
Abantu bethela amanzi okuthelezela ezingadini zabo ocijima ngale njalo amanzi anabelethe ngenhlanzi lokudla okuningi kakhulu ebantwini yabebuya nalana avela emanzi amnyama. So konke labo Gariya ngale abantu bethela lezi nhlanzi bethiye inhlanzi kulethela abantu ukudla la manzi ezifuyo.
Enyakatho yemandebeleni njalo kule damu lesiwale, isakhamuzi umnumzana Babili Moyo uthi uhulumende kumele angenele alilungisise.
Isiwale le lidamu elalisinceda kakhulu izakhamuzi zasemzola 52, emzola 9, lemzola 8, lemzola 53 lapho kwakusidla khona izifuyo. So sicela usizo kulabo abangancedisa ukuthi khona kuvuselele leli damu.
Sigqibe uhambo lwethu lwanamhlanje ngokubhekisa amabombo ezansi yemandebeleni siye eKhezi.
Edipenda konyongoli kunedamu kudala ladabuka lidabuke kwaza kwaba kabili lilungiswa kodwa nanamhlanje lokhu linjalo lidabukile. Siyacela ukuthi uma abantu bengasizakala lilungiswe la idamu.
Abanengi bathi udaba lokusilela kwamanzi lwenze umumo wendlala waba mubi kakhulu lonyaka. Bathi ngaphandle kokufelwa izifuyo, inkulungwane zabantu ebeziphila ngenhlelo zokulima ngokuthelezela emadamu lazo zisele zingasela ndlela zokuzinakekela. Lethiye indlebe kuhlandla lesithathu lapho esiza kwethekelela ezinye njalo indawo kusasa. Kuhlandla lesithathu lokutshabalala kwamadamu lamhlanje sisenkabazwe eMidlands. Siqale ngedamu leMangwizi eJombe. Izakhamizi zithi leli damu selilesikhathi ladubuka kwasala okulichibi lapho inkomo eziningi ezifela khona ngemva kokubanjelwa edakeni zizama ukunatha. Nansi isakhamuzi.
Leli damu seladabuka, selidabukile, layekelwa. Kathe seliphume utshani, ibhuma seligcwele phakathi, kusela amanzi, akuselani. Inkomo mazingena khonapho ziyabhalela.
Manengi amadamu asetshabalele eMathebeleland laseMidlands, izifuyo lenyamazana zendle zasala zingelamanzi okunatha. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube esethula ibhajethi yakhe yomnyaka ozayo uthembise ukuthi ngo-2020 uhulumende uzaqakathekisa ukuvuselela amadamu lezikotsho phansi kohlelo lwe-water supply and sanitation olwaziwa ngokuthi WASH. Uhlelo lokuvuselela amadamu lwaphiwa i-$205 million kwathi olwezinye inhlelo zamanzi ezifana lezikotsho lwaphiwa i-$113 million. Kodwa isakhamuzi semazebe eMidlands umnumzana Greta Vodloza Spanda uthi bazakholwa sokwenzakele lokhu ngoba nanku elabo idamu selileminyaka lagqibeleka kodwa lingalungiswa.
Isimo sedamu elikhulu elakomalisa emazebe ko-Chief Malisa sibi kakhulu ngoba kathesi idamu lakhona kalilangiswa manzi.
Uswanda uthi indawo ebeziphila kuleli damu ezifana layo iMalisa, iMakoronga, iMbombela, esidikidikini, iLuvumba leHolanda sezithwele nzima ngodaba lwamanzi njalo uthi abanye sebenatisa izifuyo emithonjeni.
Kuphume amaxhaphozi. Khonapho manje yikho abantu abagebha khona imithombo, yikho asebenathisa khona izinkomo zabo. UNkulunkulu wasizela ngaleyo ndlela.
Sehle sisuke eNkabazwe siqonde enyakatho yemaNdebeleni lapho esike safika khona izolo. Nansi isakhamuzi seCholocho.
Zedamu lapha eGotso ngaphansi kwenduna okuthiwa uMagama. Bathanda ukubiza bethi jahe lagqibeleka edamu lelisozi inkomo ziyahlupheka ukunatha zitandayo ukunatha.
Abanye ngabakhala ngokufelwa izikotsho abafana lalesi isakhamuzi selupane.
Amanzi okunatha siwakha kude kakhulu, isibhorane sasikhona safa, so babuya bazama ukusincedisa laba bezinhlelo bathole ukuthi kwadilikela phansi. Basebesitshela ukuthi bazobuya ngelinye ilanga bazozama ukudrena bakhuphe udaka, hhayi bahamba bahamba.
Abogatsha lukahulumende olubona ngokugejwa kwamadamu olweZimbabwe National Water Authority izinwa bathi bayakwazi ukuthi amadamu amaningi emathebeleleni laseMidlands adinga ukuvuselelwa. Sixoxelo manjinela wezinwa u-injiniya Peter Makwarimba.
Matebeleland, in this exercise of rehabilitating, we had three dams.
Silenhlelo zokuvuselela amadamu athile eMatebeleland. Kulelinye idamu elihle kakhulu elisezansi yePlumtree. Kuzobuya lelinye njalo elisenyakatho yedolobho lakoBulawayo. Kodwa lalo angilikhumbuli ibizo. Kulamadamu anjalo esijonge ukuwalungisa kodwa ibhajethi yethu kwakuyi $2 million kuphela.
Sibuze uMakwarimba ngodaba lwedamu leMabhongane elibizwa njalo ngokuthi iMaitengwe ukuthi imizamo yezinwa yokulivuselela yaphelela ngaphi.
That dam is a very good dam and they should keep reminding the government through their MP.
Idamu leMaitengwe leliyana lidamu elihle kakhulu. Abantu bakuleyo ndawo kumele bahlale bekhumbuza uhulumende besebenzisa ummeli wabo wedala lepalamende ukuthi idamu leliyana kumele lilungiswe. Ngitsho labantu abahlala ezansi kweplumtree lapho okulelinye idamu, konke laleli elinye idamu elisenyakatho yakoBulawayo eNyamandlovu.
Not like the government cannot afford. People just need to be proactive.
Vati amanzi impilo.
The Voice of America.
Uhlandla lesine lokuchabalala kwamadamu lesisezansi eMandebele nedamu leGungwe eGwanda South. Leli damu selileminyaka emithathu ladilika lachiya izakhamizi lezifuyo zibhekane lodubo lwamanzi. Izakhamizi zithi zifelwe izifuyo eziningi lonyaka ngenxa yendlala lokusilela kwamanzi. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Idamu leGungwe ngelinye lamadamu adilike ngomnyaka ka-2017 kulandela ukuchitheka kwezulu lesiphepho uCyclone Dineo, kodwa nalamhlanje lilokhu lingakalungiswa. Idamu leli belisiza njalo izakhamizi lezifuyo zezigaba ezifana lePelele, eMalihlowe, eMagogwe, esimbuka kanye leNtswangu. Izakhamizi zeGungwe zithi zingagcina zithutha ngenxa yodubo lwamanzi. esine salezi zakhamizi uMnumzana Atumela Ncube Jili uthi ukungalungiswa kwaleli damu sekudale indlala ngoba iningi beliphila ngokulima imbhida.
Kasisalimi lo mbhida ngoba izigojo zethu kazitshonanga kakhulu, amanzi ziyathola edamu, so sesiswela isithiwo. Ukunandisa inkomo zigotshoza siyadinwa, kumele sicele ukuthi urhulumente asincedise ukuthi idamu leli lilungise kuhle, ngoba abantu sebehlupheka ngendaba yokuthi idamu leli kalilamanzi.
Amazwi kaJili asekelwe nguMnumzana Tsepangnare esingenjalo isakhamuzi seGungwe. Yena othi ukungalungiswa kwedamu leli kuzadala ukuthi izakhamiza kule ndawo ziphephele kwezinye indawo ezilamanzi.
Kulezi ngadi, nxa ukhuluma izingadi ziyafika maybe kubo 6-7, ingadi lezi zonke imigodi yakhona ayisasebenzi. Abantu bonke laba sebelamba lapa ngenxa yedamu leli, and idamu leli yidamu elinatha izifuyo. Mina nxa ngikhayele idamu leli ngikhayele ukuthi liyilo ini impilo yesigaba sebulambo, okuthi nxa ngikhangele kungela manzi kusho ukuthi ubulambo vela yisikhangele ukuthi vele maybe iminyaka ezayo ivele kusho ukuthi indawo le vele yona ngokwayo yagcina singamanxiwa ngenxa yokuthi khona abantu bazabalifa behlala lapho kula masiko.
U-Adam and Johnson Atulang Dube wayeyisakhamuzi seMalitlou njalo bengukhansila weGungwe ngesikhathi leli damu lidubuka. Uduzamile ukuthi lilungiswe ngesikhathi esembusweni kodwa kwehlula.
Dala sabuthenjiswa lami sengukansela ngangaphinda ngaba ngu-chairman iminyaka eminingi ngikhuluma ngalo, akula nto esiyenzeke uhulumende, akula nto aseyenzile ngedamu leli. Udala sangitshela ke thethi uyimtsheli ukuthina uhulumende abantu babazakufa isikhuve esegayisa ukufa kathethi kuyalandela thina abantu ngenxa yokuthi indlala yabo izosiphwane ngenxa yokuthi yonke into ephilayo iphila ngenxa yamanzi. Umuntu ngamanzi, isifuyo ngamanzi, konke ngamanzi, akula kusela mpilo.
Ukhansila weGungwe ophetheyo kwamanje uMnumzana Boketiso Linyani uthi laye selahlekelwe lithemba lokuthi leli damu lizafa lalungiswa ngoba indleko zokulilungisa zikhuphuka ngokusa kwamalanga.
Intengo yayicost yayifakiwe yayi-$195,000. So kwakathesi ngesimo esikhona lokugebheka seligebheka ngawo embundwini, angiboni kuseneliseka ukuthi lingalunga masinyane.
Ngaphandle kweGungwe kwamanamadamu akhukhulela izulu likacyclone Dineo emangweni weGwanda ngo-2017 agoqele leMbizo leMapate, wonke lawa madamu akakalungiswa. Kodwa usaphethe isihlalo sikasikomithi weGwanda uMnumzana Charles Dube uthi akukhona amanyathelo asebewathethe ukuze izakhamizi zithole amanzi.
Into ekhona yokuthi amadamu lawalanginjela okuningi lokhu engakalungiswa ngezinye sesikhale ithalenzulayo.
Izulu linile ngeviki edlulileyo njalo amanzi abemele angena edamu leGungwe adlulile ethuli. Izansi seMandebeleni yiso isigaba esome ukwedlula zonke izigaba zelizwe ngoba sithola amanzi amalutshwane ngomnyaka. Kulokhu vumelane ukuthini kumele kuqakathekiswe inhlelo zamanzi kulumango kuvuselelwa amadamu njalo kugejwa amanye amatsha azabamba amanzi okwesikhathi eside. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uhlele izigidi ezingama-$205 million $205 million kuluhlu lwendleko kahulumende lwebhajethi yomnyaka ozayo ezasetshenziswa kunhlelo zokulungisa amadamu elizweni lonke jikelele. Kodwa umbuzo omkhulu obuzwa ngabantu beGwanda South ngothi kambe imali izafinyelela naye eGungwe ukuze leli damu lalo lilungiswe. Ngimele iStudio 7 ngiseGungwe eGwanda, yimi Albert Ncube.
Sigqiba uhlelo lwendaba eziphathelane lokoma kwamadamu emhlubulweni weMandebeleni kanye leNkabazwe ngokukhangela umumo wedamu leGuyu eliseGwanda South. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Idamu leGuyu ngelinye lamadamu aseleminyaka ethabalele eGwanda kodwa lanamuhla likalungiswa. Lokho kuthe izakhamizi lezifuyo zithwele nzima ngoba kumele zitsholobele imango emide zisiyadinga amanzi. Ukwakhiwa kwedamu elikhulu elikhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi kulumango elethula iManyange lakho kusamile. Isakhamuzi sesengezana uMnumzana Mandla Maseko uthi ukudubuka kwedamu leGuyu eminyakeni emibili edlulileyo kuthi yeyizakhamizi zithwele amagabha avuzayo.
Idamu leli besincedisa kakhulu
libamba ikuyo area through business center institute kuyo police ata model D lizobamba izakhamuza sesengezani village ezifuyweni ukuthi badinga lula bezive sizazi ukuthi bazathola eduzane kuyo area belisiza izinhlanzini sithola isithebo
ngaphandle kwamadamu adubukayo izakhamizi emawane eGwanda South zidamadama kulesi sigaba abalise lentepe lemandebeleni leleshamba kawasancedi kangako ngoba seqibelekile esinye salezi zakhamizi umnumzana Justin Dube uthi amadamu lawa kasabamba amanzi okudala ukuthi bahlale bebhekane lodubo lwamanzi lanqabune izulu eliningi
lele linye lalo seligqibeleka selisele kancanyana libamba nje 2 months after i-rain season.
EGwanda North emathetheni lakho bakhala ngodubo lokugqibeleka kwamadamu ukhansila kaward 1 umnumzana Stanford Gala uthi maningi amadamu asegqibelekile esigabeni sakhe adinga ukugujwa.
Kule damu lebhonkwe ematshetsheni lelo ke la ligqibeleke total kokuthi akula manzi amayo khonapho bese kulandela ele mkashe ele ulube bese kulandela ele irrigation lesivezwa irrigation yemashurumoshi yamadamu asegqibelekile.
Bekule themba lokuthi udubo lokusilela kwamanzi emangweni eGwanda South luzadlula lapho kuthe kwakhiwa idamu elikhulu leThulumanyange Dam ku-Elliot Bridge eNtepe. Kodwa iningi lezakhamizi selilahlele lelo themba ngoba sekungumnyaka umsebenzi wokwakha leli damu umile. Udube uthi kumele uhulumende aqakathekise ukwakhiwa kwaleli damu
ngoba indawo le yindawo ewomileyo, yindawo efuna ama-irrigation. So into yedamu leli lifakwe libe mqoka liyenziwe sithole irrigation system silime sikwanise ukuthola ukudla okweneleyo.
Ukhansila kaward 14 eGwanda South umnumzana Miklas Ndlovu uthi usemnyameni ngesizathu sokungaqhutshwa komsebenzi kuleli damu.
Xa ngithi ngiyafika mbuzisisa abanye kwakhanye enye equipment ngiyabona yahamba ngapha eChimanimani ngiyabona awukakathesa kulalutho olwenzakalayo baba. So sifike lesigabeni sokungaphisi singathi bese sicabana lamajaha akhona kusho ukuthi izisebenzi eziseleyo ngiyabona kazisatholi imfanelo lazo sezizama ukuzidingisa ukuphila ngenkuni. Hayi ngafika ngabavala ngathi bangakuqali lokhu.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uhlele izigidi ezifika phose ekhulu lamajumi amathathu zamadola 128 million kuhlulu lwendleko kahulumende lwebhajethi omnyaka ozayo ezasetshenziswa ukwakha leli damu. Osaphethe isihlalo sikasikomithi oGwanda umnumzana Josh Dube uDozulu kumele abekezele.
Ayisikho ukuthi kumile kumbe akusela msebenzi ozayenziwa. Umsebenzi wokwehliwa kwesakhiwo esikhulu esingangalesani umsebenzi othatha isikhathi njalo ofuna imali eningi.
Izakhamizi zithi uhulumende kumele abophe esiqine alungise amadamu ngokuphangisa ukuze enelise ukubamba amanzi engakagelezeli kunkulukudela. Umanjinela omkhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa lokugejwa kwamadamu olweZimbabwe National Water Authority zinwa umnumzana Peter Makwarimba uthi bayakwazi ukuthi amadamu amaningi eMatabeleland laseMidlands adinga ukuvuselelwa.
Matabeleland, in this exercise of rehabilitating, we had three dams. One of them, also a good project, is in past Plumtree in the south. The other one is just north of Blawayo.
Silenhlelo zokuvuselela amadamu athile eMatabeleland. Kulelinye idamu elihle kakhulu elisezansi yePlumtree. Kuzobuya lelinye njalo elisenyakatho yedolobho lakoBulawayo. Kulamadamu anjalo esijonge ukuwalungisa kodwa ibhajethi yethu kwakuyi $2 million kuphela.
Izansi emandebeleni yiso isigaba esome ukwedlula zonke elizweni ngoba sithola amanzi amalutshwane ngomnyaka ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Lingaphela kwakhiwa idamu leThulumanyange libikwa lizanceda kakhulu izakhamizi eNtepe kuyo Dalale Chelesa Sizubane leManama kuthi indawo zokulima ngokuthelezela ama-irrigation awesifasa leMangongoni lawo azathola amanzi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikuthule eNtepe ngimu-Albert Ncube.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz.
Beli lalele umsakazo we Studio 7. Silusizi ukuthi kasenelisanga ukulethulela uhlelo lwethu njengensukwini ngenxa yezikhubeko eziphezu kwamandla ethu. Siletemba likholisile ebesiliqoqele khona.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.